Mangwanana kanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 10, 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwe kuti munokwanisawo kutiona paFacebook iko zvino tichitepfenyura chirongwa chino mukaenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iwo mukanzwa vanhu vari pamberi kutaura izvi, izvo mukanyambotarisa hutongi hwavo izvi kana pakuya nekusimba, hutongi hwauya nepfuti. Kutonga kwacho kunotongwa futi nepfuti. Saka kana achiti wada kuzonyaradza pfuti, unoshova kuti pfuti dzacho dzinonyaradza ipfuti dzipi dzenge dzichinyaradza.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica vopeta musangano wavo wepagore kuEthiopia nhasi. Zimbabwe inoti inoda mari inodarika mamiriyoni mashanu kuti ikwanise kurwisa chirwere checoronavirus chikapinda munyika.
Ngationei kuti tasapota chiita promota culture yedu. Dzim dance munoiziva zvakanaka, inotambwa nevakadzi vasina kupfeka.
Muchirongwa chedu chemimhanzi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nemuimbi Thomas Mapfumo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri venyika dzemuAfrica avo vari kuAddis Ababa, Ethiopia pari zvino kumusangano wechimakumi matatu nematatu vari kusangana paspedingindira rakanangana nekumisa hondo dzemuAfrica kuburikidza nekunyaradza pfuti kana kuti silencing the guns, vari kuti vari kuti vane chivimbo chekuti dingindira ravo iri richazadzikiswa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaisawo ruoko rwavo pachibvumirano chekuti vapote vachiongororwa nevamwe vatungamiri panyaya yezvematongerwo enyika kana kuti African Peer Review Mechanism, chinova chirongwa chakaparurwa muna 2003. Vamunangagwa vanoti kuisa ruoko rwavo munongedzo wekuti vakazvipira kuvandudza nyaya yeutongo hwejekerere muZimbabwe vachitariswa nevamwe vatungamiri. Mukuziya nezvenyaya yemusangano uyu, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vatamuka Chirimambowa.
Tingati zvinhu zvekungotaura zviya zvatinongoti zvainzi nevakuru manyatsamukano ara wakurota ichiyamwa mukaka, nokuti ukatarisa utungamiri hwavo kubva zvavapinda pachigaro tichienda pamaelections tichibva tauya nezviri kuitika munyika nezviri kuitika muZimbabwe, hauoni zviri kutaurwa zvichienderana zvichinge pachiratidza kuti vanhu vari kushuvirawo kuti dai munyika mavo maimuno kutongwa mune zvakanaka kune jekerere. Ndingati izvi ndoiya inozi pachirungu inozi public relations yavari kuedza kuita. Vari kuedza kuti vaedze kuti vatengesewo nyika yavo vachiedza kuti vadini vanhu kuvaigadziridze kana kunakurudza, but hatisi kuona zvinhu izvo zvichikwanisa kunge zvichizoitika pautongi hwavo. Kungotaurawo tingati zvingangove zvishuwo, asi uri kwatitarisire zvinhu zvinji zvakawanda hatinenge tichizvinyebera chaizvo, anenge atori mahumbwe chaivo.
Asi tichitarisawo iyo nyaya yekuti vanasawira vako vanouya vachiongorora basa ravari kuita kana kuti yavari kuti peer review mechanism, inonyatsoshanda here muAfrica?
Kana takainingira pakunyorwa kwayo pabepa, chinhu chinoratidza kuti chakanaka zvikuru sere. Asi kaitarisira maitirwo ayo, hatisati taona petinganyatsoti apa yakanyatsoita kufamba nemazvo. End uyezve tinozviziva kuti even panouya ivo mabato akaita saiwaya achiuya kunotariswa, vachitarisa zvinhu hapana kunyatsotariswa kana kuongororwa kunenge vachimbonyatsoitwa. Zvinhu zvingoripo zvokuedza kuti zviteedze kunakurudza zvinhu zvatinoitizwa kuti hazvina kunaka, asi ngezvekuedza kuvharavhara kuti vavo vakwanise kuti vakwanisa kuzvitengesa kunyanya kune idzo nyika dzinobva mhiri dzezidzozi dzekuwestes, kuti vaedze kutaura kuti hai taa kuchiita zvedhemokrasi, taa kuchiita zvejekerere, saka tofanira kunge tichidai. But asi tinoziva kuti pakuitika kwazvo hakuna kwetingati pane zvinonyatsofamba panyaya izvi idzo dzeAfrica dzetingati kwanzi vamwe vavo vanenge vachiziva kuzi ishamwari dzinenge dzichingoya kuna dzine maitiro umwe.
Tichitarisawo dingindira riri kuAfrican Union kana kuti theme yavo gore rino vari kuti varoda kunyaradza pfuti, vachiti varoda kuona kuti muAfrica hamunyanyoite hondo dzakawanda wanda dzatiri kuona, zvinokwanisika here izvi?
Idingindira rakanaka chaizvo. Zvino zvinokwanisika kana kuti dai paiva paine yetingati political will pachirungu, kana kuti paiva paine vanhu vanenge vachida kunyatsokuita zvinhu izvi kuti vari kuda kuti isitazvipira kuti ndo kwatinoda kuenda. Asi tikatarisa zviri kuitika, ivo mukanzwa vanhu vari pamberi kutaura izvi, ivo mukanyambotarisa utongi hwavo izvi kana pakuya nekusimba, utongi hwauya nepfuti, kutonga kwacho kunotongwa futi nepfuti. Saka kana vachiti vanoda kuzonyaradza pfuti, unoshova kuti pfuti dzacho dzinonyaradza ipfuti dzipi dzenge dzinyaradza pane vanhu ivavo? Utongi hwavo ndehwekuti hunoshanda nepfuti. Saka tingati ndosandati zvakangoita semapublic relations zvekuti vanhu varodai kuedza kungozvinzwa chii kuzvinakurudza. But asi sinoziva chiini, hapana zviripo, imvura yakabvongodzeka izvi chaizvo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vatamuka Chirimambowa vachitaura vari parunare muSouth Africa. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa ndivo vari kutarisirwa kutora chigaro chekuva sachigaro weAfrican Union. Vamwe vanyarikani vari kumusangano uyu vanosanganisira munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres uye mutungamiri wehurumende yeCanada vaJustin Trudeau. Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti Zimbabwe inoda mari yekuAmerica inodarika mamiriyoni mashanu kuti ikwene nzvere urongwa hwayo hwekugadzirisa kurwisa chirwere charura pasi rose checoronavirus icho chakatangira kuChina. Pari zvino vanhu mazana manomwe nemakumi maviri nemumwe vari kuongororwa mushure mekupinda munyika kubva kunyika dzine vanhu vabatwa nechirwere ichi. KuChina kwafa vanhu vanodarika mazana mapfumbamwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMoyo.
Pese panopinda nevanhu vachibva kune dzimwe nyika, pamaairport nepamabhodha, pese tirikumeka shure kuti vanhu vese vari kupinda vatariswe kuona kuti havana here kupisa kwemuviri. Saka pane mishini iriko inotariswa kuti munhu haasi kupisa muviri here. Ndo zvatiri kugadzirisa izvozvo, tatozvigadzirisa zvese zviripo. Kune dzimwe nzvimbo imwe chete kana kuti mbiri dzoda kuti dzinyatsotsvenenzera.
Saka matiwo muruda kugadzira nzvimbo dzekuti vanhu vabva varapwa chiripo ripocho kunhandare dzendege nekumweko, zvinoreva kuti kunenge kuine maambulensi naana chiremba zvinenge zvichifamba sei?
Ehe, kune maambulensi naana chiremba. Panotifanira kunge pana chiremba kuti kana pabatwa munhu azvinzi ari kupisa muviri woiswa muimba iya yeisolation wochitariswa arimo woonekwa kunzi akamira sei. Ona kuti anokodzera kuti aende, anobva aendeswa kupi? Kuchipatara. Kuchipatara ndokuonoitwa chiisolation. Apa pamaairport iquarantine, wobva ipopo akuendeswa kuisolation. Kufanika kwekuHarare tine zvipatara zvakaita sana Wilkins, ndozvatakati vanoenda ikoko. Kubulawayo tine Farmgate.
Gurukota rinoona nezveutano Dr. Obadiah Moyo vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zviri mumapepa nawo. Totanga nekutarisa zviri mubepa nawo reHerald iro rine nyaya yekuti Zambezi River Authority iyo inoongorora mamiriro emvura murwizi rweZambezi inoti iri kufara zvikuru nekuwanda kuri kuita mvura murwizi urwu zvekuti yave kutarisira kuti dambudziko rekudzimwa-dzimwa kwemagetsi richaita nani munguva pfupi inotevera. Topedzisira nekutarisa zviri mubepa nhau repaindaneti reZimLife iro rine nyaya yekuti mumwe mupurisa akapfuura mumwe wake akafa kuchivhu apo vaedza kuubata mumwe aifungidzirwa kuti igororo musadenge uye aipomerwa mhosva dzekuba motokari uye akabva azosungwawo. Muchikamu chino tinopa vateereri vestudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandise mashoko ekutuka kana kunyomba vamwe.
Hanesterangu ndetoli pati ndiripo pasouth africa patinrona apo pakara adangu komende panyaya sana image mutodidzwa havanenge vachingotaura obvious ka amino zvavari kufitwa nazvo kokoko saka hapana anotaura zvekuti kwai 2030 2030 vakomana tarisai nhamuine vanhu munyika iko zvino izvi asi munoanotaura zvechange 2030 zvinenge zvamira sei iko zvinotaura sei mamirira zvakaita isu 2030 hatisi kuda kutombowa nezvavo varume vavo vazviva zvanyanya 2030 makundikana izvozvo musina kana 2 years kana 3 years but mutaura kuti 2030 varume ngavaya musadaro iwaitsitsi nevanhu zveland reform zvakatozviziva masanctions hasi zvinyowani kwati yastill repeating the same thing unga vamudzokorodza achitendera panhu 1 hapana chine musoro chiri kubuda yeti motaura zvekuti 2030 tichiona change avarume musadaro hei ndatenda hangu pastudio 7 apo.
VOA Studio 7 makadiwa shamarari wedu makadi zvenyu ini ndinofara ndinoitwa Siyabonga Clive Chuma ndiri muEastern Cape muSouth Africa ndinodawo kupa yambiro kuruzhinji rweZimbabwe rungangodaro rwakateerera pamwe chete nemutungamiri wedu webato guru rinopikisa munyika waAdvocate Nelson Chamisa pamusoro pemayouth ezanupf ayo akadzingwa matatu ayo vatungamiri wavo ndakatarisa nyaya iyi ndinoona sekunge kuti kumagumo ndokune nyaya ndokwataakuenda uye kudzingwa kwevarumawa handioni sekudzingwa chaiko kuri pamutemo wekudzingana mubato ravo asi kuti ndo anonzi mavara kuda kuedza kukwewa bato guru rinopikisa munyika kuti ribatsirane nawo richifunga kuti ichokwadi zvinhu zvavari kuita zvino yambiro yangu inoti vanhu dai tiine pfungwa dzimwe chete tarega kuchinhu chinonzi kuitiswa nekuti apa pari kutsvakwa kuti ZANU-PF ipihwe masimba achibva muwanhu kuri kudzorera masimba ekudzvanyirirwa pakare pasvika ZANU-PF iko zvino yakanga isina kupafungira kuti ichapasvika ba yaifungidzira kuti MDC ichabatana navo kuti kubirira kwakaita maelection avo muna 2018 kuratidze kuti kuri pamutemo zvino zvaramba zvazvaramba kudaro vakuda kuita kuuya nedzimwe nzira zvikuru sei kuopposition party asi ndichiwimbawo nevatungamiri veopposition party kuti varume vane uchenjeri zvinhu izvozvo vanofanirwa kuti vazvione tapota tingadzokorore zvakamboitwa kuna sawe ndatenda.
Makadii kuvateereri vestudio 7 nevashamarari vana mukoma Blessing vana mukoma Jonga kandimire ndinoitwa Johannes Chiurese ndiri zvangu kuno kusouth africa kumpumalanga kumiddleburg ndinoda hangu kutaura nezvenyaya yauyo unozviita energy mutodu iyo energy mutodu uyo ngaasatora sekutoti vanhu hatisi kuziva zvino zviri kuiti chavanoda kuswera vachiita sekuti ZANU-PF iri kuita zvinhu zvakanaka chii chaanoswera achiitawo please zvokwadi mistudio 7 ndeni maimbogonawo maitiunzirawo vamwe vanhu avo vana energy mutodu zvinhu zvavanotaura ka hazvimbotifadzi isu
ndine chichemo changu mondionesawo panyaya dzakaita seidzodzo ini zvangu ndiri munhu anobva kuchiredzi Chiredzi South. But nyaya iri kuitika kuChiredzi South haisi kunzwisisika ndeye uori. Apa vari kutitorera nzvimbo dzedu vachipa varungu kuti varime minda yedu yatakagobora. Saka amenoti chirongwa ichi chiri kubva kuna vamunangagwa here kana kuti chirongwa ichi chinobvepi hatisi kuchiziva, bekause nyaya iyi yatonetsa zvokutoti nzvimbo yose yatotorwa ichipiwa murungu andobva kura andonzi anda kurima bundo rake rokupa mombe. Saka zvinhu izvozvo hamenoti zvinhu zvakamira sei? Motibatsirawo Studio 7, motibatsirawo nenyaya yakaita sei kuti kana uchinzi zvotosvika kumatare dzimhosva zvive zvinosvika zvinhu zvakaita saizvozvo, zvisvikevo munzeve dzavamunangagwa, zvisvikevo munzeve dzavachiwenga, zvisvikevo munzeve dzavanelson Chamisa. Tinzoti vatibatsirevo nenyaya yakaita sei, because shuwa tatambura tatambura kwete zvokutamba. Ndini zvangu vamuhlope, ndiri paSouth Africa patavazimbi Limpopo. Ndatenda zvangu.
Ayo anga ari mashoko evateereri veStudio 7, asini nechekuita neStudio 7. Tinokukai kuti mutumire mashoko enyu paWhatsApp panhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Direct from Washington, the voice of America. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Robert Conrad, uyo akaita mbiri nekuva mutambi pamafirimu akaita sa The Wild Wild West uye Hawaiian Eye kuma 1950, akashaya nezuro ave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Bazi reUnited States rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika reState Department raburitsa mazita emauto emuAmerica maviri akashaya mushure mekupfuurwa nezuro muguta reShehzad mudunhu rekumabudazuva kwenyika yeAfghanistan. Vaviri ava vange vave nemakore makumi maviri nemasere ekuberekwa vanoti Sergeant Yavia Jaga Guterres naSergeant Antonio Ray Rodriguez. Mamwe mauto emuAmerica matanhatu akakuvara. Izvi zvakatevera kurwiswa kwavakaitwa nemumwe muto wemuAfghanistan wavaishanda naye akavapandukira. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nhasi tine hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha nezvekudzikira koita nyaya dzezveupfumi muAmerica zvichikonzerwa nechirwere checoronavirus.
Mafambiro azviri kuita ndokuti kuChina ndiko kunenge yatinoti simusimpoti wokugadzirwa kwezvinhu zvinobva zvichinge zvazotumidzirwa kana kutengwa kunyika dzakasiyana-siyana. Tikatarisa muno muAmerica tinoona zvakawanda zvatinenge kana takatopfeka patiri panapa zvakanzi made in China. Tinoonawo kuAfrica ndo zvakangoitawo saizvozvo. Inyika China ina vanhu vakawanda pasi rose kudarika vamwe vanhu vose vedzimwe nyika. Saka urwere rwecoronavirus kukaitika kunyika yakaita saiyoyo kunoita kuti ufumi hwepasi rose kune huchiwana zvinhu zvinogadzikwa kukoko kuChina ikoko pamwe nokutengeserawo China zvinobva zvaderera ufumi kubva kwaderera zvekare. Tinoona kundege chaidzo dzomuAmerica muno dzakabva dzatonzi hatichaendi kuChina. Tikatarisawo nyika yeZimbabwe dzimwe nyika dzakati maambasada wekuChina ari kuti vanhu vanobva kuChina chimbomirai kuya kuZimbabwe kuzoshanya iko kuriko kune kuchibva dzimwe mari dzenyika ikoko tourism iyai. Saka zvinhu zvinoafekta ufumi kwenyika yakaita seAmerica neufumi kwenyika dzose zvadzo dzapasirose.
Tichitarisawo iyo mabhizimisi ekuAmerica, tiri kuona mamwe ari kunana China ikoko, vana KFC vanenge vatoti vakatovhara. Tanzwa kuti Amazon haisi kuendawo kumwe musangano mukuru nenyaya iyoyi. Tichitarisawo mari dzevanhu dzinenge dziri pamusika, zvinenge zvakufamba sei atingati mastock market aya?
Zvine zvakuitika ndozvokuti mari dziri pamusika dzamastock market dzine dzakaita sepenjeni dzavanhu ma401k ayaya anenge achienda kumusika wemari iyo anobva adzakira zvino, zvokuti vanhu vanobva varusa pensheni yavo vakawanda wanda vanosevenza kana muri muno maamerica, you know, mastocks iwayo akanga adzaka. Kudzaka kwaatoita ikoko kubvisa mari inenge iri mari yomunhu unenge achishandiswa ikoko, zvozobva ikoko zvinobva zvazoenda futi kumabhizinesi acho anenge achisevenzwa navanhu ivapo, kuti mastocks amabhizinesi iwayo anobva adzaka zvekare, kudzaka kwavo kutora mari kubva muvanhu. Saka zvinhu zvinobata pasi rose, kunyanya ufumi hweamerica hukaenda kubatwa chaizvo necoronavhairasi iyoyo yokuchina uko, zvinobva zvapararira nyika dzose, nokuti nyika dzose dzinofanira kushandisa US dollar kutrada nokutenga kune dzimwe nyika. Saka nyika hombe dzapasi rino dzinenge dziri kunyanya kubatwa chaizvo, China, America ndokunobva zvimwe zvinhu. Saka nazvozopararira pasi rose, taakuona dambudziko muupfumi hwepasi rose.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunare vari kuOhio muno muAmerica. Muchirongwa chedu chemumhanzi nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro nemuimbi ane mukurumbira zvikuru Thomas Mapfumo. Tarisawo mukanya mamiriro akaita zvinhu munyika umu, muri kuzvionawo sei kuZimbabwe?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nekuti vanhu havana kubatana, vanhu havasi pamwe chete, havasi kuona dambudziko. Vamwe vari kuroona dambudziko, vamwe vari kuita zvematongerwo enyika. Vanhu ngavabatane, kavanhu varwise chinhu chimwe chete, varwise urombo nekuvaka nyika. Tarisai muone, taisekwa nemunhu wekuDubai akati Dubai takaivakira mudesert. Ini Zimbabwe mune zvese zvese zvamuinazvo. Chitikombeya inimi neDubai muone pane Dubai nepane Zimbabwe iye zvivezvi. In less than 5 years. Saka tiri kuenda kupi? Hatisipo kuti tingoita zvepolitics ka. Ngationeka kwatiri kuenda varume ka. Tivakaga zvinhu zvinoita kuti nyika yedu ibudirire mangwana. Inzwai zviri kuitika kuna Rwanda. Vakamborwa vanhu vachirwisana vanhu vega vega, but kwakazouyawo mumwe akati izvi zvechi zvokuti hanzi kokorochi chichi ina handizvidi. Ngatitarisane nechinhu chimwe chete, kurwisana nepovhati nekuvaka nyika ino. Iye zvino Rwanda yakutotyisa. Saka ende chimwe chinhu chikuru sandechekuti nyaya iyi inyaya diki diki, nyaya ndeyekubatanidza Africa. Kana Africa isina kubatana, dambudziko hariperi. Zvinhu zvose nhasi makunoenda muchinokumbira maChina muchikwereta mari, muchapedzera matorerwa nyika nevachina. Munenge muine chikwereti.
Chikwereti zvawandisa.
Zvawandisa.
Asika iyo mukaya varikuti varikutonga varikuti zvese zvirikonzerwa nezvirango zvavanoti vakatemerwa neAmerica nedzimwe nyika.
Ida vachiyeba kudaro. Smith akati aditaka akatapiwa vasanction the whole world kusare kweSouth Africa chete. Patakabva kuhondo takasvika mari yakanaka ka dai. Mari iripo yese yakanaka vakapiwa hongwe yese naSmith vakatanga kubvuvudzana. Uyu achitora achisa muhugwe uyu achisa chinoro uyu achiita chinoro vakomarai nyika inopona inopona here corruption yakanyanyisa munyika ende payave iye zvino izvi hapaite iye zvino izvi munonzwa kuti kune vafanha vaitaura nenyaya yecorruption yemupati mavo imomomo hanzi vakabviswa vakatanganiswa mupolitibro nokuti hanzi vafumura zvavakataura izvozvo vari kutaura kachokwadi ka. Saka imi hamudi kunzwa chokwadi. Tinoramba tichitonga hambofa akatonga havo. Iwe zvawazotonga waitira chii vanhu? Inga vanhu iye zvino izvi vaakunwa mvura yematoiret. Vamwe vaakudya magwavava nekushaya nyama. Nyika haichisiri nyika yatinoziva kai. Saka tiri kuitei papapa. Ngatipeiwo vamwe timboonawo kuti vanoitawo sei.
Muri kumboteerawo here vechidiki vari kuimba kuZimbabwe uye ndevapiwo vamuri kuti varege vari kumboedza kufambisa chimurenga kuberi?
Kune vashoma-shoma vazhinji ava takungonzwa nenyaya yekuti hanzi dancehall. Ndoda kukutaurira ini ndagara mumusic. Ngatiregei kutora zvimwe zvinhu zvevamwe vanhu ndozotoita zvedu. Handiti music yedu tinayo, vamwe vaiimba sungura, vamwe vachiimba iyo chimurenga ichochi, vana Zex Manatsa, vana Oliver Mtukudzi, vana Tine Chikupo, vese vana Marshall munhu mumwe, vana Susan Mapfumo. Nhasi uno taakupembedza kuti hanzi Zim Dancehall. Dancehall munoiziva imusic yekujamaica. Mashavi ekupi? Ekujamaica. Saka tiri kutaura nenyaya yeculture. Tiri kutaura iye zvino tiri muno munana America. Mukabvunza kuti ko Thomas Mapfumo munhu wei? Kune munhu wese ari muAmerica anoziva kuti ndinoimba mumusic yekuZimbabwe inonzi chimurenga. Ngationei kuti tasapota chiita promota culture yedu. Zim Dancehall munoiziva zvakanaka. Inotambwa nevakadzi vasina kupfeka. Zvindo zvinhu zvamaakutora kuisa munyika izvozvo. Muda kuti vanhu vakanga nekushupika kwavari kuita. Zvodha hadzi zvodwa wabandu. Zvakaoma, ngatiregeka kuzvifumura. Bob Marley akaimba akati emancipate yourself from mental slavery. No mental slavery.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukanya.
All right.
Nako Kambo Chamtengure ndo katinotanga nako chirongwa cheStudio 7 kubva kuna Hurricane Hugo tafire nyika mukanya Mapfumo. Aiwa vateereri, hanzi chinobhururuka chinomhara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Vatungamiri venyika dzemuAfrica vopeta musangano wavo wepagore kuEthiopia nhasi kuAfrican Union. Zimbabwe inoti inoda mari inodarika mamiriyoni mashanu kuti irwise chirwere checoronavirus chikapinda munyika. Vateereri, anoti muswere zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika.